Iri kufamba zvakanaka, tiri kuita maprimary elections edu nomusi weSunday musi wa 29. Nyika yose inenge ichiita maprimary elections kubva pana kansela, pana MP vewomen's quota, masenators, zvese zviri kuitwa musi umwe chete.
Saka ndiani vanenge vachivhota apa?
Inenge ichivhotesa vanhu vamastructures, every card carrying member achavhotera makandidhidzi aanoda.
Muri kufara here neuwandu hwevanhu vacho varatidza kuti varida kunge vachikwikwidza vakamirira bato rezanupiefu?
Makandidhetsi auya anoratidza kuti musangano wedu is the largest party in the country. Zvinodiwa navanhu vese. Kuona vanhu vachitoti dai ndapinda, asi vari kutokwikwidzanwa dai ndiri ndamira. Kune mamwe mapost unotiwana kuine 30 candidates ziri kukondesa zvigaro 1.
Ko, kana pamira pakadaro muri kuita sei? Vanotanga vambotaurirana here vanhu ava kana kuti?
Kutoti kana vati tiri kukondesa tongoti indaita secret ballot movote.
Asi tiri kuona kuti sarudzo dzaakutoitwa vanhu mazita abuda. Vanhu vane nguva yakakwana here kuti vanyatsotsvage rutsigiro rwakasimba pamangwana kana kuti mune makurumidza kuita sarudzo?
Kwete, vanhu vemusangano vari kuvhoterana, saka vanhu vanozivana kare. Saka hapana nidhi yenguva yakareba yokambena. Nekuti munotozivana kana vari kansela vamunoda vari muwadhi menyu, kana ari MP anofanira kunge achishanda navanhu muconstituency imomo, saka munhu anofanira kunge achitozikamwa already. Saka hapana need yetime yakareba reba yokambeni. Muri vanhu vanongozivana, muri kuita gemu renyu romba menyu muchizivana murimo.
Saka ndiani vanenge vachivhotesa apa? Hapazoite mutauro here?
Saka foma inonzi Independent Electoral Commission yeZANUPF ndiyo inenge ichivhotesa, ichisupervisa maelections, obviously ichishanda nenhengo dzomusangano dzinenge dzisiri kukondesa maelections.
Saka vanenge vaine zvichemo vakasununguka zvakare kuti vadzoke kubato?
Vanoenda kuIndependent Electoral Commission nezvimwe zvavo.